Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika munyika dzekumawirira kweAfrica panyaya yeutongo hwejekerere. Apo uwandu hwenyika dzekumawirira kweAfrica dzine hurumende dziri kupidigurwa nemauto dziri kuramba dzichiwanda, muteedzeri wenhumwa yeAmerica kuUnited Nations Ambassador Richard Mills vanoti kukosha kwesangano reUnited Nations Office for West Africa and the Sahel kana kuti UNOWAS kunobva kwaonekwa. Sangano reUNOWAS rine muzinda kuSenegal uye riri kubatsira hurumende dzakafanobata matomu mudunhu iri nechinangwa chekuda kudzosa utongo hwejekerere. Nyika dziri kubatsirwa nemazano pari zvino dzinosanganisira Guinea neBurkina Faso. VaMills vari kukurudzirawo hurumende yeMali kuti idzokere kuva hurumende inosarudzwa nevanhu kwete inotungamirwa nemauto. Hurumende iyi inoti yakazvipira kuti inge yadzokera kuutongo hwejekerere muna kurume 2024. VaMills vanoti vanovimba kuti hurumende iyi ichatora nguva iyi kuzadzikisa zvose zvinodiwa kuti mauto asarambe ari panyanga. Vanotiwo vari kushushikana zvikuru nekupomerwa mhosva dzekutyora kwedzoro dzevanhu kuri kuitwa mauto ari kutonga muMali aya achishanda nechikwata chemauto chinotsigirwa nehurumende yeRussia chinozikanwa nekuti Wagner Group. Vatiwo nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dziri kutaurwa idzi ndicho chimwe chikonzero chiri kunzi neAmerica nyika dzemuAfrica hadzifaniri kushanda nechikwata cheWagner Group ichi. MuGuinea, vaMills vati hurumende yakafanobata matomu inofanira kubvumidza vanhu kusangana nekuratidzira murunyararo. Vativo nguva yekudzokera kuutongo hwejekerere yatodarika munyika iyi. Izvi vativo ndizvo zvimwe chetezvo nezviri kuitika muBurkina Faso, umo mauto akati akazvipira kudzokera kuutongo hwejekerere kwapera makore maviri. VaMills vati vari kushanda nenyika idzi vanofanira kutaurirana zvakanaka nedzihurumende dzakafanobata matomu idzi uye kubatsirawo vanhu nezvekudya. Vatiwo vari kunetsekanawo neuwandu hwezvikwata zvinopfurikidza mwero zviri kuuraya vanhuwo zvavo nemauto mudunhu iri. VaMills vatiwo America iri kushanda nerimwe sangano rinonzi Global Coalition to Defeat ISIS. Burkina Faso yakapinda mugungano iri muna 2021 uye Benin iri kutarisirwawo kupinda mukupera kwegore rino. Sangano iri rakaumbawo chimwe chikwata chinonzi Africa Focus Group muna zvita 2021, icho chakanangana nekupa vanhuwo zvavo ruzivo rwekuzvidzivirira kubva kune vanopfurikidza mwero ava. VaMills vanoti panguva ino zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumawirira kweAfrica, asi vakati uyu mukana zvakare wekurwisa vanopfurikidza mwero, kukurudzira utongo hwejekerere uye kuisa zvido zveveruzhinji pamberi. Vativo UNOWAS inofanirawo kushandwa nayo kuti izadzikise zvindangwa zvayo zvekuunza utongo hwejekerere mudunhu iri. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.